Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera chikumi 10, 2017. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Hongu munhu paano kampena sakansela anenge aine kwaakarerekera, asi kana apinda mukanzu chatinenge takatarisira ndechekuti ngaachibate basa achimiririra munhu wese. Ndozvinotaurwa nebumbiro redu remutemo.
Sangano reElection Resource Center rinoti makanzura haafaniri kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika.
Kuti ikonomi ibudirire, mari inofanira kutenderera. Inonzi circulation of money system. Mari yakafanana neblood yemunhu inofanira kutenderera in the body.
Governor weReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya vanoti kutumira matikitivha kuferefeta makambani asiri kuendesa mari kumabhanga kuri kubatsira.
Mamiriro akaita migwagwa yemumutasa haina kutombomira zvakanaka, kunyanya mumutasa central. Taane makore nemakore tichichema kuburikidza kunyanya neinonzi Jombe Road. Unova mugwagwa unobatanidza Penalonga Shamu Road uya kunopinda kuHonde Valley.
Vagari vekumutasa central vochema-chema nemigwagwa yavo yavanoti haina kumira zvakanaka. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mukuru wesangano reElection Resource Center vatawanda Chimini vanoti sangano ravo rinogona kuzoguma raendesa kumataredzi mhosva mutungamiri wesangano reAssociation of Rural District Councils Vakila Zivu richivabomera mhosva yekushandisa hofisi yavo zvisizvo nekubuda mumapepanhau vachiti vachange vachishanda zvakasimba kutsvagira mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe rutsigiro musarudzo dzemuna 2018. Sangano reElection Resource Center rinoti mashoko aya kutyora bumbiro remitemo. Hatina kukwanisa kubata vazivu kuti tinzwe divi ravo sezvo vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo, asi mukuzeya nyaya iyi tabata vachimhini.
Zvataita kungoudza vacho vari kuzvita veAssociation of Rural Council vacho ivo machairpersons acho kuti tingovaudzewo kuti vazive kuti tiri kuziva kuti zvavari kuita hazvisi pamutemo chekutanga. Saka tiri kuvimba kuti ivo vachateerera vonoongororawo mutemo votiedza kutitsanangurira kuti zvauri kuita hazviri kubva pamutemo upi. Chechipiri, tiri kudawa tikaona zvichienderera tichiona kuti vari kuramba vachimbunyikidza vanhu kuti vaende kunonyoresa kuzovhota pachatanga kunyoreswa kuti vanhu vavhote, kuitira kuti vanhu vagozovhotera bato rezvematongerwo enyika ravanoda ivo. Tichange tichizono kurukurawo zvakare neZimbabwe Human Rights Commission kuti vaongorore kuti zviri kuitwa izvi hazvisi kutyora here kodzero dzevanhu. Tikaonawo zvanetsa zvakare, tochikwanisawo kuzozviendesa kune vemitongo vemakotsi kuti vaongorore zvakare kuti kana pachiwanikwa kunzi pane mhosva yavari kuita, toti mitemo ngautore gwara rinofanira kutora. Vacho vari pamberi vanofanira kunge vachisangana nemutemo, nekuti zvavari kuita sekuona kwatiri kuita hazvisi zvinhu zvakaenderana nemutemo wenyika yeZimbabwe.
Iro rinoti kudii bumbiro remutemo panyaya dzakadai?
Rinoti kana wange wapinzwa muhofisi yehurumende haufaniri kunge uchibata basa uchiratidza kwawakarerekera nezvinyaya dzemuzvematongerwo enyika. Unofanira kunge wakamirira vanhu vese, ichitaridzawo zvakare kuti vanhu vemuZimbabwe hatina kufanana tese, hatidi zvakafanana. Saka pakazobuda kuti vacho vanotitungamirira vari mumapazi ehurumende vava kuda kutiudza wekuti tivhotere, hazvisisina kuwirirana neatingati maprinciples governance ari constitution ma principles ekuti vanopuwa mabasa iwawo hafanwa nga vaine kwakarerekera hongu munhu pano campaigna sa councillor anenge aine kwakarerekera asi kana apinda mukanzuru chatinenge takatarisira ndechekuti ngavachibate basa achimiririra munhu wese ndozvinotaurwa nebumbiro redu remutemo
mukuru wesangano reelection resource center vatawanda chimini vari parunare muHarare Mumwe wechidiki vari kuuya kuAmerica nemuswe China svondo rino pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship vaTimothy Musenga avo vanova muridzi wechikoro cheBright Future College ukadoma vanoti vari kutarisira kudzidza zvakawanda zvichavabatsira kusimudzira udzamu hwedzidzo kuchikoro chavo. Chirongwa cheMandela Washington Fellowship chakaparurwa mugore ra2010 nevaive mutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama. Ngatinzwei hurukuro yaita vaMusenga naNtungamiri Nkomo weStudio 7.
Ndiri kunzwa kufara zvikuru pakupinda muchirongwa ichi. Ndinotarisira kuti ndinge ndichisangana nemamwe maentrepreneurs ari kubva kuno kuAfrica uyezve nekunoonawo zvinhu zviri kuitwa kuAmerica tichitora maideas iwawo tichizomauyisa kuno tadzoka kumabhizinesi edu.
Uko muri kuita nezvei basa renyu nderei?
Ndine chikoro kuKadoma. Tinonzi Bright Future College tine system yataka introduce kuti tinge tichibatsira vana tichiuyisa imwe inonzi yo blended learning saka vanodzidza vachishandisa mamadzidzo atinoita kumagovernment schools but ivo vane advantage yekuti vanenge vachikwanisa kushandisa internet saka idea iripo pane zvatirikuita ndeyekuti tinge tichibroadena access to education kuti vana vese vakwanise kuwana dzidzo vakwanise kuparticipata mufundo vachibatsirikana zvikuru tine vana 350 uyezve tinopa maacademic studies tinofocusa neform 1 up to form 6 uyezve tinenge tichidzidzisa vana tichivapa maskills ekuti vakwanise kubatsirikana muupenyu hwavo vachizofamba kubva kune zvedzidzo uyezve kuti vakwanise kurarama munharaunda yavanenge vari vachiita zvinhu zvakasiyana siyana
zvii zvakaita kuti muwanikwe muchitanga chikoro ichi
ndakakurudzirwa nenyaya yezvaiitika munharaunda mandinobva muKadoma pane munonzi Murimuka vana vakawanda takaona kuti vanga vasina mukana kuti vange vachienda kuchikoro nekuda kwokuti kuzvikoro zvehurumende vamwe vacho vanga vasina mari dzekuti vakwanise kunge vachienda ikoko
zvizva muri kutarisira kuti munge muchidzidza kunoku kuAmerica zvichamubatsira pakusimudzira chikoro chenyu kana madzoka kuZimbabwe
chandokunyanya kutarisira kudzidza kuti tizochizokwanisa kuzobatsira chikoro changu kunoku tinoda kuti tione kuti tingashandisa sei technology because vana vedu iko zvino vakawanda vanoshandisa technology asi kuti tinge tichizoiapplya nawo kuti iende kueducation panga pane gepo munyika medu
vaTimothy Musenga ndemumwe wechidiki vari kuuya kuAmerica svondo rino pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship uye ndiwo muridzi weBright Future College ukadoma vanga vachitaura naNtungamiri Nkomo weStudio 7 Muchirongwa chedu chatinotarisa nenyaya dzezveupfumi nasi tine hurukuro naGovernor weReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya nezvemamiriro akaita nyaya yemari munyika. Vanhu vakawanda vari kurara panze pemabhanga vachitsvaga mari iyo iri kushomeka. RBZ yakamboti zvimwe zviri kupa kuti dambudziko iri rikure inyaya yekuti vezvitoro havasi kuendesa mari kumabhanga. Izvi zvakapa kuti bhanga iri ritume chikwata chematikitivha kunoferefeta vezvitoro ava. Tabvunza vamangudya kuti zvekutumira matikitivha izvi zviri kubatsira here.
Sure, pane improvement yekuti izvo matraders edu amwe vainga vasingabhengi mari takakurudza kuti ngavhure maaccounts avo amwe kubva 2009 ainga asina kana bhengi account vaingotora cash vochengeta votenga necash mari yobva yabva musystem kuti economy ibudirire mari inofanira kutenderera inonzi circulation of money musystem mari yakafanana neblood remunhu rinofanira kutenderera in the body of an individual blood rakasaa kutenderera mumwiri wemunhu haasurvivi and so is the same nemari mari inofanira kutenderera musystem in the economy kuti nyika ibudirire ndozvinonzi growth yenyika so that end of the day you know the rest of circulation munyika kuti mari ifambe zvakanaka chawa ya kuchinga wa yapuwa deposita kana watenga zvinhu zvako kuna trader trader kabenga mari ile chaichai kuti draw mwana naumwe munonga ashanda mu employee wake company mari yautenga zvinhu zvema chitendera saizvozvo ndinonzi circulation of money saka yes we are happy kuti the positive growth in the deposits but it looks some way so kuti nga Zimbabwe let's work together as a country so that is our economy can continue to expand. We are quite happy kuti on account of good greater outturn ne good or ne bound ye mining sector yedu we have seen the growth of the economy that iri kuti zvakanaka so let's want to maintain that momentum by pushing forward with the agenda yekuti mari iite circulation kuti nyaya Zimbabwe kama ichingobudirira and we go forward with our economy.
Vamwe vanenge vangu vakuchema-chema kuti vakuona mabond notes aya kunze kwenyika uko kunana South Africa kunana Zambia uko muri kumboongororawo here kuti zviri kufamba sei achitengeserwa vanhu vanenge vaida kuuya kuZimbabwe
izvo kuti vanhu vanotengese mari kutsvake mari ka issue that we are putting our effort but it's wrong to focus on my businesses ekushanda to produce my goods and services ekuzotengesa nemari yacho nati akatengesa mari kutsvake mari ka hatizi mabarrier change ka unofa kwa uri barrier change ka kuti uri bank kuti uite able to have a business kutengesa mari vamwe vanhu vose anofa kuita ma business akanaka so the bottom line in Zimbabwe is that we need to increase production productivity so it means we need to have investment policies very conducive for investment for both domestic and foreign investment so that our companies our firms our industry can revive once again so if we do that it means that there are more jobs for people then people will now go away from selling money to selling goods and services.
Governor we Reserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya vari parunare muHarare. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa nasi tiri kuita hurukuro nava Trevor Saruwaka nengo MDCT inomirira Mutasa Central mudare reparamende. Vasaruwaka vari kuchema-chema nemamiriro akaita migwagwa munharaunda yavo. Mukuzeya nyaya iyi tavabata kuti tinzwe zvizere.
Mamiriro akaita migwagwa yemumutasa haina kutombomira zvakanaka. Kunyanya mumutasa Central taane makore nemakore tichichema. Kuburikidza kunyanya neinonzi Jombe Road unova mugwagwa unobatanidza Penalonga Shamu Road kuuya kunopinda kuHonde Valley. Pane 34 kilometers dust road along Jombe Road ipo pakanyanya kuipa. Tozoita 10 kilometers unobva panonzi paShamu kuuya paHatsomba. Uyu mugwagwa mukuru unoshandiswa kunyanya nemarori anenge akatakura matanda achibva kuDansinen kuenda kuWatro Company. Tozoita umwe mugwagwa mukuru unobatanidza Makoni nemutasa district unonzi Sherukuru Road. Hauchatombofambike zvachose. Wekupedzisira vatu kunyanya vachema nezvavo iBonda Road. Pane chimwe chikamu che4 kilometers chatakatopasita rekuti nhodo nekuti mapoto wacho akanyanya kutsinhana ari pedyo nepedyo zvekuti zvinoita semunhu ari kutamba nhodo dzemakomba dziya. Saka ndiyo migwagwa yatiri kuti dai vakuru vemigwagwa vamboti tarisirawo nzvimbo iyi yagadziriswa.
Ko ndiani anofanira kunge achigadzira migwagwa iyi?
Ya migwagwa inogadzirwa nemapazi kati muZimbabwe mune maauthority matatu. Imwe migwagwa inogadzirwa nevacouncil, ndiyo migwagwa midiki inopinda muzvikoro, inopinda mumavillage. Kwozoitawo migwagwa mikuru nechepakati nepakati inogadzirwa neveDDF. Kwozoita mihombe inogadzirwa neveminister of transport. Chishandisa mari dzezinara. Saka ndingangoti migwagwa yatiri kunyanya kuchema nezvayo Jombe Road neminister of transport ndo vanofanira kunge vachiigadzira. Mugwagwa watinotarisira kuti vanofanira kunge vane tara nekuti mugwagwa mukuru chaizvo. Ungori nemu 34 kilometers dzawo ungori nemukati megomo mune about 5 kilometers dzetard road zvokuti kungunyemudzwa waitwa mhuri yenzvimbo iyoyo vaifanirwa kuvaongororwa tara wese. Kwozoita mugwagwa wesherukuru ndewedDDF pamwe chete Bonda Road ndewe Minister of Transport. Saka migwagwa yese iyi kupedzisira kwazvo zviri mumaoko mehurumende because nengo DDF, nengo Minister of Transport zvese zvino reporta kuna minister Wajora Mugumbo. Ndiwo minista anoona nezvemigwagwa. Saka ndivo vanofanira kugadzira migwagwa iyi.
Asi nekuti migwagwa haina kugadzirwa zvakanaka, iri kukonzera matambudziko api kuvagari vemunharaunda yenyu?
Blessing inoda kuziisa kuti mugwagwa kana usina kumira zvakanaka une matambudziko mazhinji. Tikatanga kune varidzi vedzimotika kufamba pamugwagwa wakafa zvinokonzera kuti mota dzavo dzitadze kurarama kwenguva refu, kuti dzinenge dzichifa suspension, dzinenge dzichifa matai. Kozoti kune vanonge vachitakurwa vanoshandisa dzimota kufamba vachibhadhara. Mutengo wavanobhadhara pane rodhi yakashata unowedzerwa. Panzvimbo pekuti wabhadhare ma50 cents, mumwe migwagwa yakubhadharwa $2 semuenzaniso, kuti kubva paDC kuenda paBonda wakangoreba 18 kilometers chete, asi panobhadharwa $2. Ukazvienzanisa nekuHarare kuti kubva kuChitungudza it's 22 kilometers but it's only 50 cents. Pakunana budiro paonana mabvuku masame distance, asi nekuti mugwagwa wakashata iri kubva yawedzerwa mari yacho zvakanyanya. Mumwe muenzaniso uri nyore ndekuti kubva paDC kuenda kwaMutare it's 55 kilometers, munhu anobhadhara $2 kozoti 18 kilometers munobhadhara zvakare $2. Saka apo kune vanhu vanenge vachishandira migwagwa vanodhurirwa. Chimwe zvake dzakare chinokonzera sava mugwagwa wakashata itsaona. Mugwagwa kana wakaipa une mukana mukuru wekukonzera tsaona.
Ko, makambotaurawo here negurukota rinoona nezvezvivakwa nemigwagwa iyi ivo vagumbo?
Blessing, ndanyora zvetsamba gore rimwe narimwe. Ndinotonyora tsamba gore richitanga nepakati pegore ndichivatondedza kuti migwagwa yedu igadzirwo. Asi inondirwadza Blessing ndechekuti mudunhu redu remaMutasa mune magiredha maviri, rezinara nerimwe rakatengwa nerekamba. Saka zvange zvichiitika kubva gore ra2013 ndezvekuti chimwe chigiredha chinenge chichishanda migwagwa yekuMutasa North kunova kunewo nhengo yezano PF ndo inomirira dunhu iro. Chimwe chigiredha chinenge chichishanda chibva kuMutasa South kune imwe nhengo yezano PF. Zvichinzi zviri kushanda kuti zviuye kuzopedzisira kusangana kuMutasa Central. Pazvinenge zvangosvika kumiganhu yeMutasa Central zvinova zvanzi zvafa.
VaTrevor Saruwaka, inhengo yemDCT inomirira Mutasa Central mudare reparamende kumanikaland vanga vari parunare kwaMutasa kwakare. Iko zvino yasvika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro nemumwe mudzimai wechidiki aimbova iye mutapi wenhau asi pari zvino ave muCanada umo ari kuita mabasa ekubatsira madzimai nevanasikana. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Titsananguriwo kuti ndimi ani uyezve sangano renyu rinonzii rinoita nezvei.
Pazvita zvenyu, inini ndonzi Sharon Njovo, ndoshandira organization inonzi ADRA Canada. ADRA Canada iorganization iri kuCanada inoshanda nezvekubatsira vanhu vari mudeveloping countries.
Nyika dzamunoshanda nadzo idzi dzinosanganisirawo Zimbabwe here?
Hongu dzinosanganisira Zimbabwe. ADRA inoshanda munyika dzinosvika 130. Inoshanda mumaprojects anobata development, kudzidza kwevana, hutano, tinoresponda uye zvakare kana paitika madisaster. Pari zvino hatina project yatiri kushanda tiri kuZimbabwe, asi kune sangano ratinobatsira sana naro rinonzi ADRA Zimbabwe. MaADRA e-network yema organizations Church ye Seventh Day Adventist Church.
Mungati imi zvii zvamuri kuona zvingange zviri kunyanyotambudza nyika dzakadai seZimbabwe mumabasa amuri kubata?
Inyaya yepoverty, nyaya yekushaya. Ndo panobvira matambudziko akawanda. Pakushaya ipapo vana vanotadza kuenda kuchikoro. Pakushaya ipapo vanhu vanotadza kwanisa kuti vazvirapise kana varwara vanotadza kana kudzivirira zvimwe zvirwere. Saka pakushaya ipapo ndopanotangira maproblems akawanda.
Imi mataura kuti sangano renyu riri pasi pekereke ye Seventh Day Adventist. Saka munobatsira vanhu vari muchitendero chenyu vega here kana kuti muri kushanda nemunhu wese?
Aiwa kwete, tinobatsira vanhu vese. Kana takubatsira hatisarudzi chitendero, tinobatsira, tinoshanda kana kuAfghanistan, kune maMoslem, kune vasinganamate vanonamata, kana tichibatsira vanhu hatisarudzi.
Zvii zvamungati imi sechizvarwa cheZimbabwe muri imomo muCanada zvamadzidza zvamuchafungawo kuti zvingapakurirwe kunyika dzakadai seZimbabwe?
Pari zvino inini ndiri kutungamira project inonzi Embrace. Embrace iproject inobatsira madzimai vakazvitakura panguva yekuzvitakura nepavanobatsirwa uyezve nekubatsira vana vavo. Takaona kuti madzimai vanofa kana vakazvitakura even kana vakubatsirwa uyezve nevana vavo vanoshayikwawo zvakare. Takaona kuti zvikonzero zvakanyanya, zvikonzero zvinogona kudzivirirwa kana vanhu vadzidziswa, kana vanhu vapuhwa rubatsiro, kana manesi anovabatsira, kana vapuhwa equipment yakakwana, kana tavakazvipatara nezvakangodaro-daro. Saka tiri kushanda pare zvino kunyanya kuda kudzivirira kushayikwa kwemadzimai because of my pregnancy nemadelivery uyezve nekushayikwa kwevana vasati vasvika age 5 because pazuva pasipano panoshayikwa vana 16,000 under 5 children vanofa every day and most of those deaths dzinogona kudzivirirwa.
Imi semudzimai, chii chakaita kuti mufunge kupinda mubasa ramuri kubata iri muri muCanada?
Ndakatanga kusenza ndiri mutapi wenhau ndiri kuZimbabwe and ndaifamba pane nzvimbo dzakawanda muZimbabwe kunyanya kumatebeleland, kunyanya time yatakatanga kuona nezvenyaya yeHIV AIDS, ndichiona vana vadiki kunzvimbo dzakaita sana Plumtree vanenge vachibva kuBotswana vakazvitakura and then because of nyaya yehutachiwana vaibva vashaya during pregnancy nekubatsirwa ipapo. Saka zvakandinetsa izvozvo and ndakati ndoda kubatsira not only kuti ndingoreporta nezvazvo.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Sharon Njovo kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Zvinotochienda kuna Jonga Kandemira achitipa chirongwa upenyu hwedu our lives.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotaura zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemira ndiri muWashington DC. Nasi tine hurukuro namukoma Andy Zimunya vaishanda na Pastor Paul Sanyangore vanotungamira Church ye Victory World International Ministries. Mukoma Andy Zimunya vabuda pachena vachitaura kuti ose mapipi aitaurwa kunza aitwa na Pastor Sanyangore hasi chokwadi ndeyekubira vanhu. Studio 7 yaedza kuti tibate Pastor Sanyangore tinzwe divi ravo asi hatisi kukwanisa kuvabata panhare mbozha yavari kushandisa. Mukoma Andy, tiri kuona muri kubuda pachena muchitaura pamusoro pemashandira anoita Pastor Sanyangore. Mungatudza kuti zvakamira sei?
Chekutanga ndechekuti Pastor Sanyangore is my cousin brother and takakura tese ndokubva pavakatanga ministry yavo taiita basa ramwari. But muchinamata muri mukereke pane paunosvika paunonzwa kuti ini ndakatendeuka ndega. Handa kutendeswa nemunhu, mweya wangu ndakanzwa kuti ini ndauda kugamuchira Jesu ndiri ndega. Mweya wako iwoyo pane paunotanga kuona kuti zvinhu zvatiri kuita muchechi munomu zvina mwari here kana kuti hazvina mwari, even despite kuti munhu ari kutungamirira ndiani wako. So inini I got to a point yekuti ndanga ndakuita mibvunzo yakawanda according to what my brother
zvavaiita. Information yekuprofita even zvakafanira kuti yakabuda kunze Heaven Online. There's never a thing like that. Paraitoita Heaven Online on the Heaven Online. Vaito 7 is a phone yangu inini yandakatobata right now that day. And the phone yangu yanga iri turi off. Mukadzi wavaiti ndiri kuprofita vanga vatombomuprofita kakatokechi 3 vachimuprofita. Paipa paida kutsvagwa footage yekusapa TV yekuti zviende mbiri, zviende mileage. Saka zvakatoita vanhu zvezvaka ndo zvavaitoda. Mukoma wangu munhu wekuti anoda fame nekuda kukurumidza kuita mari. Some other time ago, pane murume akatorwa zvechitsotsi kubva kuPhD. That guy ndobva auya anga ine mota yake inonzi Amarok. Achisvika so ndobva aisirwa tsono pasi pemota yake pasi pemota yake neinjini. Time yanga akuprofitwa napasasa yangori. Pasasa yangu ndobva achitanga kumudza kuti ndaye ndiri kuona pasi pemota yako yauya nayo ine tsono yakadai 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 yakadai. Munhu iyeye he came with his truck. Saka ndirwadza ndechekuona munhu achirwadziwa asiya truck rake. Zviri zvinhu zvekunyepa. Murumbidza. Saka zvinhu zvekuti zvinhu zvezvitika takawandisa zvekuti iwe unongoshitedza mubvunzo kuti what is happening.
Sei zvakakutorerai nguva yakareba kuti munge muchizobuda pachena nhasi? Hakusi kuti pane pamatadza kuwirirana here napasta Sanyangori?
Kutadza kuwirirana mukomaka mukoma wangu as I said before. Tichibva tiri vadiki taingotadza kuwirirana towirirana totadza kuwirirana towirirana zvekutadza kuwirirana mugariro pamukoma nemunyinyini. I see issue yekutadza kuwirirana iissue yekuenda kudenga. Ndinzvisa zvokuti inini ndiri ndegaka ndinosvika pandinozvibvunza kuti musandichaenda kudenga ini ndichaenda denga raSanyangori kana ndichaenda denga raJehovha rekuti uchatanga kubvunza kuti zvinhu zvamaiita zvinewongo usingazvionere kuti maibira vanhu maitsotsa vanhu. Do you know a lot of people they cry achipura for information neenda achichema so misodzo wakabata mai kuchiti yes papa unongochizwa kuti this is not good but masemo yekunongoti this is not right. So to me, inini, it's all about my soul in it. It's all about me repenting to God, saying, I need deliverance. I need to be born again. Zvino izvi, I don't think it will go well with me. Zvakafanira kuti nyaya yekunzi vakafamba pamusoro pemvura. It never happened. He's in competition with a lot of men of God.
Asi, imi maiwanawo cheuviri here kubva mabasa ose iyaya?
Hapana chataito wana. Actually, vanhu vakatomukomberedza, vanotatika mukomberedza, inini amangesi nevamwe vese vakamukomberedza. Mukauya kuZimbabwe munhu waMwari munorwadziwa nonzwa titini. Marombe ekupedzisira vanhu vakakombedza Sanyangori. Marombe ekupedzisira. Including iye wacho. Including iye wacho. Zvinhu zvaanotora zvevanhu zvemazve zvekutora nechitsotsi nechiri. Unozocheka after 2 months, after 3 months, chaenda chatorwa. After 2 months, 3 months, chaenda chatorwa. Ane kusina chinhu.
Saka izvine izvi mune imwe kereke yamaa kupinda here kwekuti makasvikoreurira mabasa esa?
This is maybe a week ago. I'm just trying to settle my mind even. My security, I'm getting threats from this and this, so I'm not trusting anyone. So right now, I'm not in a position to do that. In a time, I just don't see the target. But right now, I'm doing so in Mumbai, and I'm not going to do anything. I'm doing that, but I'm not, even Buddha, I can't do anything right now.
Ko, kana mchizvichikira upenyu wenyu, maka mangara ere kumapurisa.
Ndoza nduti, life and ura, I'm ndiye kutika, kuti ndiende pa police, chap. I'm no andikuto shout ndoku ndichitofamba because munhu wese atoziva kuti anogona kuenda dzikadai anogona nzira yakadai but right now nditori ine plan yekuti ndoita sei kuti ndi report this case pasina kutobuda kuri kutonetsa because I'm getting so many threats makosa ndiri kureceive ma private mamwe acho mari just weird life andararama for the past 4 days just weird.
Aiwa tinokutendai zvikuru mukoma endi nekuwana mukana wekutaura nesu nekuziviswa vana wa Zimbabwe mamiriro akaita kunze uku.
Well, thank you so much.
Manga makateerera kuna mukoma Andy Zimunya vaishanda na Pastor Paul Sanyangore kuchechi ya Victory World International Ministries muchirongwa chenyu upenye wedu chirongwa ichie munochiunzirwa neni Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndikusiyai mwaka blessing Zulu.
Tinotenda Jonga sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro inawo zvakare. Sangano reElection Resource Center rinoti makanzura afaniri kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika. Gavhuna weRBZ Dr. John Mangudya vanoti kutumira matikitivha kuferefeta makambani asiri kuendesa mari kumabhanga kuri kubatsira. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzechindebele.